musangano uyu wakakosha zvakakurisisa kunyika yedu yeZimbabwe, kuworking class, kumabhizimisi, kune munhu wose zvake jikerere. Nekuti pasi rino zvinhu zvose zviri kuchinja, zvikuru sei uraramo hwevanhu. Vangave vatema, vangave vachena, vangave vanhu vapi zvavo, zvinhu zviri kuchinja because of global climatic changes, kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze. Saka muchaona kuti vanhu tiri kuramba tichiwanda. Tichiramba tichiwanda kudaro, dzimwe nyika dzepasi rino dziri kushaya zvikwanisiro zvingaite kuti dzigone kubata upenyu hwevanhu zvakafanana nekuti kunau dzekurima agriculture yavo yadzikira zvakanyanya nekuda kwema climate changes iwayo, madrought ari kuramba achiita persist. Zvatinovo zvatiri kusangana nazvo isu kwedu kuAfrica, kunyika dzakati kuti wandei. Uye tinoziva futi kuti kuAfrica nyika dzakawanda dzichiri kudevelopa.
Ndedzipi nyaya hombe dziri kutarisirwa kunge dzichikurukurwa nezvadzo kumusangano uyu?
Tiri kudiskasa nyaya dzakafanana nekuvandudzwa kwemabasa emuhurumende yatingati digitalization. Digitalization muchaona kuti kumusha ikoko iri kuitwa mumacourts medu mese, zvinhu zvese zvave digitalized. Angave malabor issues dzingave chii zvave digitalized, zvinova zvinobvisa nyaya dzeuori dzezvioko muhomwe. Muchatarisa kuti tichada kuti tizvione futi zvinhu izvozvo kutransportation zvakambenge zvatoitwa introduced, ndozvizere kunoku. Vanhu vari kunoku zvinhu zvavo zvizhinji vanoshandisa yatinoti cashless system. Unenge uchingoisa makadhi zvatakamboita kuita kumatransport kuyekuye zviri timeously, zvinhu zvakakosha zvatiri kudzidzawo tese, zvatofanira kusikovandudza kunyika yekwedu tichinge tadzoka. Ndo zviri kuitwa nenyika dzakawanda mupasi rose. Kusara kwedu isu tichiri kudevelopawo nedzimwewo. Ende chimwe chikuru chatiri kudzidza kuno ndechekuti nyaya dzeclimate change dzatove nyaya dzemunhu wese. Hadzisiri nyaya dzehurumende kana dzerimwe bato kana dzerimwe bandiko. Dzave nyaya dzekuti munhu wese anofanira kuziva. So tiri kutaura nyaya yedu pamwe chete, patiri kukanganisa, patiri kuda kuvandudza, pakanakira kuti vashandi vange vachinzwisana. Ndivo vanobata zvinhu zvose mumashoulders avo mumafactory. Vane kodzero zvekare yekutaura kuti iyi technology yakadai yaakunzwa iyi hatiide.
Tinoona kuti aka akasike kutanga kuti munge muchiita misangano yakadai. Pane zvamungatiwo here zvashanduka muZimbabwe kubva zvamapinda misangano iyi?
Chinhu chekutanga chatoda kutenda ndeche paradigm shift yaitika kunyika yedu kubva papindawo Second Republic, pachipindawo Honorable Minister July Moyosa, Labour Minister neoma Minister ndataura muono wemperi wekuti hatichada kuita hundini pakufunga yatingati silo mentality. Yabva iyoyo tave kukoshesa dunga munhu, tichikoshesa ma-institutions edu zvakafanana ne-tripartite negotiating forum TNF, inova inosangana hurumende, vashandi, vashandirwi naiwo ma-civic organizations ese anorepresentwa mu-TNF. Saka chinhu chiri kukosheswa zvikuru naHonorable July Moyo, ende chinhu chiri kukosheswa zvikuru naHis Excellency.
Musangano uyu unopera riini vashamuyarira?
Tichiri kuno zvedu, musangano wedu unopera kunana Friday uko, tobva tapeta. So toda kuti tiisusu sevana veZimbabwe yave nguva yekutaura zvinhu zvinoendeka, zvinobatsira varipo vachauya, uye zvinobatsirawo vatakavakidzana navo, zvinobatsirawo vatakavakidzana navo mupasi rose. Ndo nyaya dzatiinadzo vakandemire, dzandingangokupai muchidimbu.